Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokudetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero yezuva reIndependence Day yeAmerica yatanga zvine mutindo munzvimbo zhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira nekurwira kodzero dzevanhukadzi reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi uye nekuvatadzisa kukukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pevanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino rinoratidza kuti mapato ose akangokwanisa kupa vechidzimai nzvimbo dzisingapfuuri zvikamu gumi nezviviri kubva muzana kana kuti 12%, izvo zvinonzi nemukuru weWALPE muzvare Stanley Dewa zvinoshatirisa uye zvinoratidza kuzvidzwa kuri kuitwa vadzimai nemapato ose munyika.
Zimbabwe Electoral Commission musi weFriday yakabuditsa list revakakwanisa kuisa mazita avo kuti vamirire vari members of parliament kuelection iri kuitwa mwedzi unotevera unova musi wa23 August 2023. Asi zvinhu zvakabuda munomination kotuma zvinotifadza isusu sevanhu vanoshanda nemadzimai ada kupinda mapositions eutungamiriri.
Chii chaitarisirwa nesangano renyu?
Taitarisira kuti mapolitical parties acha respect section 1756 and 8 yeconstitution inotaura about nyaya dzegender equality. Zvino zvinoshungurudza kuti tikatarisa main political parties edu, tikatarisa ZANU-PF yakakwanisa kungopinza vakadzi 23 out of 210 constituencies in Zimbabwe. Tikatarisa zvakare CCC yakakwanisa kupinza vakadzi 20 out of 210 constituencies. Tikazvisa kuma percentages zvano ine 11% out of 50% inotariswa neconstitution. CCC ine 10% out of zvakare 50% inotariswa neconstitution. Izvi zvino zvinoshungurudza nekuti zviri kuratidza pachena kuti mapolitical parties haasi kurespecta madzimai anovasapota, madzimai anofamba navo vachishanda vese pamwe chete, nekuti kana zviri zvekukampena vanenge vari vese, zviri zvepamarali zvekuimba nekuwaridza maZambia, madzimai ndiwo anoshedzwa kunze uyai. But kana zvazvekupinda maleadership positions, madzimai anenge akusadiwa. Tikatarisa kumapolitical parties kwese ikoko, kune madzimai ari strong, ane capacity, anoshanda, anoziva nyaya dzepolicy, anoziva nyaya dzekugadzirwa kwemutemo, anoziva machallenges ese anosangana nevakomana, vasikana, varume, vakadzi, vakwegura, vanorarama neurema. Hapana chavasingazive chekuti vangatadza kuenda kuparlament vagotonosumudzira nyika. Asi nenyaya yekuti hapana kakurespektwa kwemadzimai mumapolitical parties apa, ndopatinoona madzimai aya kuti akavharirwa panze, vachishungurudzwa, vachikanganiswa nenyaya dzevote buying, vachirwiswa, vamwe vachibviswa mazita avo pamalisti, vamwe vacho zvisingatombonzwisisiki, but donzvo riri rekuvharira madzimai panze. So isusu zvinhu zvinotirwadza kuti dai mapolitical parties akwanisawo kurespekta constitution ye Zimbabwe nekurespecto ma constitutions nema gender policies ema political parties avo anotaura about nyaya the gender equality hapana chinhu chinonetsa hapana chinhu chinoshungurudza kuti zvichitaka tiri muna 2023 sure zvigonzi ma major political parties ano SRI 2 combined angochuza vakadzi less than 12% azvitombo nzwisisi kuti zvinorevei ende zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo vari vese havana basa nemadzimai
mhosva inopiwa ani apa muzvare dewa uye nemhaka yei
chiri kunetsa ndechekuti mapolitical parties haasi kuda kutora responsibility pakutadza kupinza madzimai muzvidanho zvepamusorosoro atinoti maleadership positions. The civil society yakaita a lot of work, my women's rights organizations. Pekutanga zvaimbonza kuna madzimai acho arida kumira but vanhu vakashanda takashanda tikatrena thousands and thousands yemadzimai across the political divide ma independent candidates vanu PF, CCC, NDCT madzimai aitoda kukwikwidza muma elections aya but akavharirwa panze vakarwiswa vamwe vacho vaingobviswa palist zvisinganzwisisike. Responsibility inodzokera kuma political parties, especially ma political leaders. Kana vasingaone kukosha kwemadzimai ma political parties leadership structures avo ndozvinozongobudikira nekuti kana ma leaders ema parties aya achikoshesa madzimai achiona zvakakodzera vaitorowo matsano ekuprotectawo madzimai kubva kumhirizhonga kubva kuzvisikiri-sikiri zvataiona zvaiitika zvekuti madzimai zongopesira abiridzirwa avharirwa panze. So tinoramba tichingodzosera responsibility kuma political parties as an institution. Vazhinji vacho vane magender quotas, vane magender policies, vanazvo maconstitution avo but havasi kuzviimplementa. Zvinongoratidza kuti ivo pachezvavo havarespecte madzimai and isusu zvinhu zvisinotifadza.
Zvino semadzimai moita sei nenyaya iyi?
Tikutofunga kuti tasvikawo panguva yekuti madzimai ngatichibatsanei tisavhotere mapolitical parties asingarespecte madzimai nekuti hatingaende kunoparticipata kupolitics kungonovawaridzira mazambia nekuvaimbira kuti ivo vapinde vaende kuparliament vapinde vaite macouncillors isusu tichivharirwa panze. Pane women's quota yakaintrodhuswa, pane vakadzi vangu vari very strong across all the political parties vataitofunga kuti pamwe ndovachaita mamps kana macouncillors but vaitoona vakadzi vavo vachitopushirwa kuproportional representation kwavanoziva kuti vanenge vasina simba rakawanda ikoko, vanenge vasina mari dzeCDF even kulocal government. Vakadzi vataitofunga kuti vachaenda mawadzi vachinokwikwidza vari macouncillors vakatovharirwa panze nevarume and tikatozotarisisa ma young women chaiko chaiko hakuna vakapinda ma young women. Kana vakatopinda maybe 1-2 out of 210 constituencies zvinhu zvinonyadzisa and mapolitical parties anofanira kunyara nezvavakaita.
Avo vanga vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence muzvare Stabila Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru wemisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vanoti sangano ravo riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvinobetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Dr. Moyo vanoti vanoziva kuti kune vamwe vasiri kufara vachiti dzimwe nhau dziri kubudiswa dzakarerekera divi rimwe chete, vachiti iyi inyaya iri kugadziriswa zvikuru sei panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vanoti zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nemisa Zimbabwe zvinosanganisa hurukuro neZimbabwe Media Center kuti utano hwevatori venhau huchengetedzwe uye kuti Zimbabwe Electoral Commission ione kuti vanhu vose vanokwanisa kupiwa mikana panepfenyuro nemumapepanhau. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Semisa Zimbabwe sezvamunoziva donzo redu nderekusimudzira nekuvandudzira kupepetwa kwemashoko munguva yesarudzo kuitira kuti vana veZimbabwe vakwanise kunge vachiita sarudzo vakatsika pavhu rakasimba yatinoti yeinformed decision making. Penisa Zimbabwe chata dai kuunganidza urongwa wakasiyana siyana watiri kudai kuparura mwaka uno unosanganisira kusimudzira mabasa evatape nhau yatinotiyo training kuti mitemo inoshandiswa musarudzo yakamira sei nechekutanga chechipiri kusimudzira mabasa evatape nhau murongwa unovaiwo kuti vatape nhau vanokwanisa sei kuramba vachipepeta nhau dzesarudzo zvisina kudonhera mumwena kana kuti munjodzi dzekushambadza nhema dzatinotiyo disinformation and misinformation saka saizvozvo tiri kudai kusimudzira mabasa avo nekuvatrena kuti vange vachibata basa ravo zvakasununguka pamusoro pezvo tiri munhaurirano uyezve tiri kufambidzana reZimbabwe Media Commission kuparura basa rekuti vatapi venhau vange vachichengetedzeka pamusoro pekunge takaita basa iroro nemapurisa kuti kana tamunguva yesarudzo zvikuru sazeki ndoinenge yakuona kuti mabasa enhaurwa anofambiswa sei vanogadzira komiti yavanotiyo inonge ichiongorora kufambiswa kumashopi yavanotiyo media komiti inova zeki inenge irivo vamwe vevani vakagara mukomiti iyoyo
zvii zvamuri kukurudzirawo kuti zeki iite
tinokurudzira isusu kune vezeki ndosekuti vange vachifambisa basa ravo nemazvo pakuti vakaona pakanganiswa zvikuru sakana pamapato ezvematongerwo enyika asiri kupiwa mukana yakafanana pachitashi chenyika ZBC vange vachipinda vachindogadzirisa kuitira kuti vasamirire kuti sarudzo dzipere vozotanga kutaura nhema idzodzo kasi kuti ipapo vagadzirise pange pachiva nekuyanana tichipedzisawo zvakare tine urongwa hwekuti tiri kushanda neportals yatirikugara nayo pasi neministry yeICT tichishambadzira zvikuru sakuti madandemutande ngaange aripo nguva dzose kuti ruzhinji rushandise madandemutande tisanyanya kumhanyira kuda kundodzima madandemutande kana tisina kunge tagutsikana nezviri kuitika yatinoti iyo internet shutdown saka izvi ndo zvimwe zvezvimwe zvatiri kudai kutsigirana nevatape nhau kasizve tiri kutaurawo nevegumbu vanosanganisa vekusadhasi vekuau vemueu nyika dzepasi rose vari kuda kuuya kuzoita sekuzoongorora sarudzo senyika tinovapa maonero edu kuti kunze kwakamira sei kuti vakwanise kuzonyatso kunyora ruvaro rwavo zvavanenge vaona vachinge vawana information yakwana
Asika vamwe vezvematongerwo enyika nemapurisa vanombotiwo ivo vatori venhau vacho vamwe vanenge vanozotema vakarerekera divi vamwe vachifamba nevamwe vanenge vachitsvaga rutsigiro yemamwe mapato ichokwadi herechi uye muri kutaurawo kuti kudii naivo vatori venhau vacho
zvokwadi iroro idenda rinowanikwa mukutapwa kwenhau senisa tinofara zvikuru sakuti tisi vamwe vekutanga vakabuda pachina tikati vanovava mamemba zemisa vari vatatu venhau hativabvumiri isu sesangano kuti vaendera nekupinda musarudzo zvikuru sarezvematongerwo enyika atinotiwo maprimary elections kuti vandoedzawo kupinda mupolitics sezvamunoziva vatatu venhau vazhinji vamwe vakabva mukutapa nhau vakaenda kupolitics kasi kana pfungwa dzacho dzasi dzagadzikana usaedza ukakundikana wodzokazve munewsroom wakundogara wakutapa nhau izvi zvinokonzera kuti pange pachiuya njodzi dzekuti hauchanyatsokukwanisa kutepenyura kana kutapa nhau zvakasununguka nekuti wavawo nenhunha dzezvawakasangana nadzo nazvo mukuindawo mune zvematongerwo enyika saka isu senyika Zimbabwe tinoti izvozvo kuvatapi venhau kana uri memba yedu ukapinda mune bira idzi dzemutouzi tobva takudzinga kunyisa kana usiri memba yedu tinobva takuudza kuti garai maziva njodzi yacho nekuti patinoita kuzotaura nezvazvo isu hatidi madzvatsvatsva anoti akaendawo kodzoka akaendawo kodzoka nekuti anotiidzira mitunhu ine mago mukuitwa kwebasa redu tochiringika
ko vanotema vakarerekera diva
vanotema vakarerekera rimwe divi zvinokanganisa chiremerera cheumisha hwedu ndobva tinotaura tichiti chinova chidziviriri chikuru chemutatu wenhau kumira padonzvo reumisha chatinotiwo maethics, kuita basa zvakanyatso kuparurwa zvekuti unoti hauna dadiro wakamirira unopa mativi ose enyaya woregera anenge achierenga anoteerera kuti aive neiye anosvika kuti chokwadi apa zvasirehwa zvakadai nekuti unenge wamupa mativi ose maviri. Izvozvo zvinochengetedza umhizha hwedu, zvinochengetedza kuva vanhu vanenge vakachengetedzeka patichiita basa redu. Ndozvo zvatokurudzira vakapenha wedu patichimudzira mabasa avo atinotiyo training nguva dzekarudzo kudai.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vamwe vakanga varipo pakaumbwa kwebato reMovement for Democratic Change vanopomera mhosva mutungamiri webato iri aripo iko zvino vaDouglas Monzora vachiti vauraya bato reMDC. Umwe wevakange vati pakaumbwa bato iri vaElias Mudzuri vanoti zvinosiririsa kuti nyengo dzebato iri dzakatadza kuchengetedza bato iri. MuNewsday makare mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumisangano yeZANU-PF kuti vasarohwa nevanhu veZANU-PF asi vachivaya kuchidza zvekare kuti vazive pekuvhotera musi wesarudzo. Chronicle rinoti nhasi muBulawayo dare reHigh Court richanzwa nyaya pakati peZimbabwe Electoral Commission neavo vakamhangara vachiti Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro ekukukwidza evamwe vanhu nguva yekunyoresa vanhu yapfuura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzotaurira Mega zvamunofunga.
Nokumbira pavatungamiri vose vanokambeni kuvhota tichavhota, asi ndinokumbirawo kuti semasvikiro emunoita kwamunosvika kwedu kwese uku muchitsvaga rutsigiro, takuisaiwo pamusoro muti yeukewo muchidzokawo kwatiri, kwete kuzotivharirawo mikova nokuti izvezvi munoti mikova yose yakavhurwa. Asi tozouya nezvichemo munoimoti tangai mapa appointment kuti musvike kwatiri. Iyeyeyo inotirwadza chaizvo isusu sevavhoti. Ndapota ipapapo ngapanyatse kubuda pachena pane vese vetichavhotera kune uchazohwina, nokuti izvi ndozvotorambira vana munangagwa. Tavakuvaramba saizvozvo nemhaka yekuti havachadi vanhu, vanotokangana kuti tisitakavapa basa, vanotokangana kuti tisitakavavhotera kuti vahwine izvozvo. Saka hatichavadi vamunangagwa, hatichavadi. Ngavachimbobvawo. Ndini Sifasi Masunda, chizvarwa chemubikita East.
ZANU-PF DC mukawana mavhoti kana kuti 20,000 lucky kozi hamuna nyaya, hamuna kana mimburo. Tokufunzai kuti ZANU-PF chiita makamboitawo gavhumendi kutonga kwamakaita unzwa taitakawa kamarodzi takawa tati takatakachera madhemu. Ndo chete zvamunoziya madhemu nemarodzi, kana ana mavhaza ana mugwadi ngotaura hanzi mutungamiri wenyika vari kuita zvine musoro, vari kucheya, vari kuvakisa madhemu, vari kupisa mugwagwa. Akomana, madhemu sinzi pamakabvira 1980 mungovaka madhemu chete. Mune madhemu manganiyana muZimbabwe? Munoswera mudu paitiri waka madhemu? Madhemu api acho ari kumbovakwa?
Pastudio 7, pastudio 7 apo. Uri kuona here kuti munhu angagwa ari kukamberera Triple C nezvaari kuita? Zvese zvaana pazi nezvimwe zvakadai dai. Kukambenera Triple C ikoko, zvese zvaanenge achiita iyi zvokutuma anhu nokurambe mhosva dzinenge dzichiitika kuitawo kuti vanhu vatizire kubatira Triple C. Haachenjera mudhara rwendo runowaenda wachedza.
Manera kana ka studio 7 kuda kumbovunza vomvunzo wangu wakakura kokomichi uripiko komichi wakabuda kuchitaura kuti unoda kondesta uri president MGC wakazodiko naikomi komichi wee wadiko ha zvokwadikodo zvakakukurirawo torangarira marisa aosa a 2018 ashana unziwa ukaita soja zvipinza parisi tikakufarira zvikuru chiinda mberi kuvakuru kuchinyatsa kutaura kuti these results are totally fake uchitaura semunhu wo chai chai wakazonyengereka papi kuoteera munzoro wakateera munzoro nomadi nhaye vakomichi muripi
Ganiziso kune mhuri yeZimbabwe hama dzangu zvakaitika muna 2018 zvekuti Priscilla Chigumba naMaraba ndivo vakapinza munangagwa pachigaro izvozvo zvikaitika futi this time vana veZimbabwe ngatife nawo
ndada kutaurawo pamusoro peidzo mbavha idzo dzevanopfu idzo dzinofamba dzichinyepa kuuya kuchipinge dzikambena nedaba anenge sitole munhu wavakatambudza achiri mupenyu vichida kumuuraya vakada kungomuuraya kwachibuwe kwamuhloyi kuchipinge uku vakamutadza zvine zvinova kunyepa kuchimuti inoita panenge kuda mavhoti vanhu vechipinge ndokupatisanze kuchipinge vakuda kuchitaura ngezvake munhu akashaika almost 20 years ago vakunyepa kuchida kukambena ndiye vichikambena ngemapfupa emunhu akafa sei vasingadhani vanhu vezanupf sei musikadhani murikuhambira ngemunhu makodo emunhu wakatofa kudhaya wakaora chimupenyu amumunhu moda munhu wekuti wafa imwe vanhu vemuchipinge ndokuudzai misi tisapatiswa ndiwo makwanda kude mavhoti edu machitisavavhotera tavavhotere zvo vari kuenda kuna ngomo mungomo kwavakaenda kubulawaya vakauraya vanhu naiye munhu akagwa anga aripo kutouraya vanhu endege anga aripo zvino zvova kunyepa kuda kuchira ngomo kasara kuti makore anoteera vakambeni kuti nditsvangirani asi achiri mupenyu havasaimbuda but ndatenda hangu
makasimba here makasimba studio 7 nevateereri vese mukomana ngaachimbopinda avo vakatadza kubva 1988 avo kusvika izvezvi vozokambeina vakatadza mashure meso saka tinoti ngapinda ake mukomana ende unozorora vakomana vemagold mafia
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi izuva guru muAmerica sezvo nyika ichange ichicherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kuzere reIndependence Day kuchange kuine mabiko nemhemberero dzakasiyana-siyana gore negore mutungamiri weAmerica Joe Biden vanoita mabiko ekutambira nekukorokotedza vapoteri nevabvakure vakakwanisa kuwana mukana wekuva zvizvarwa zveAmerica gore rino vaBiden vakatiwo chero ivo madzisekuru avo vakabva kuIreland kuzogara muAmerica vachiti nhasi vanodada nekuva chizvarwa cheAmerica.
Thank you for choosing the United States of America, believing that America is worthy of your aspirations, worthy of your dreams. Making this journey, you've done more than move to a new place. I've kept my commitment to send an immigration reform bill to the United States Congress. It includes smart border management and security and a pathway to citizenship for 11 million undocumented people in America.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachitaura kumuzinda weWhite House kunhemberero yekutambirwa kwezvizvarwa zvekunze zvakapiwa magwaro ekuva zvizvarwa zvemuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndoda kuti titendewo Mwari isusu semaimmigrants munyika ino yatakasvika munyika yeAmerica. Tiri kupembererawo pamwe chete nevaridzi venyika ino nesuo takawana mukana wekudaidzwa kunzi maAmerican.
Chamunonongedzera imi kuti munonyanya kutenda muzuva iri ndechipi?
Tiri kunyanya kutenda kupemberera zuva reIndependence muno maAmerica, ravanoti 4th of July, vachipemberera kusununguka kana kuti kusunungurwa kubva muutongi nehudzvanyiriri hwakanga hwakaitwa namaBritish kumaAmericans.
Rochirevawo kuti kudini zuva iri kwamuri?
Musi wa4 July, zvinoreva kuti ndiro zuva rakagashidzwa maAmericans kusunungurwa. Nechirungu vanoti ndo on the 4th of July, the Continental Congress formally adopted yavanoti Declaration of Independence, yakanyoreranwa nauye mutungamiriri ainzi Jefferson.
Zvamunobatisisawo imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica ndezvipi?
Tikunyanya kutenda kuona nekudzidza kuti maAmericans anoramba achirangarira zuva iri. Vanouya pamwe chete, ndozvatiri kudzidza, vanouya pamwe chete, vanosangana. Hazvinei kuti uyu bato ripi, uyu bato ripi, asi unoona kubatana kwenyika yese pasi rose vachipemberera zuva iri rakasunungurwa nyika. Chinova chidzidzo chikuru kwatiri isu tiri munyika dzinowo takauya muno semaimmigrants, asi tichizoonawo kuti tavewo vamwe venyika ino. Saka tinongofara kudzidza nekuona kupembererwa mhemberero dzinoitwa nemuto wakadai mune dzimwe nyika, kudai chave chishuviro zvichiitikawo kunyika dzedu dzatakabva, kuti kana zuva reIndependence richisvika tipemberere pamwe chete nyika yose pasina kuti uyu bato kana kuti ndoku.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti riri kufunga zvekukurudzira vanhukadzi kuti vasavhotera mapato asingakudzi vanhukadzi nekuvatadzisa kukwidza musarudzo sezvinoitwa nevanhurume. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti mwedzi uno riri kuparura zvirongwa zvizhinji zvokubetsera vatori venhau panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Mhemberero yezuva reIndependence Day yeAmerica yatanga zvine muchindo munzvimbo zhinji muAmerica. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsidhabele.